tenda mkoma chonga, ino tenda mkoma ziiti kutingisawa na wati ili tutu sefe. Choku tanga ndecho kuti urumende yaka tiita lockdown, nekuda kwe COVID-19. Ikati ya kuti ma private players kwa ndo wangawa ine makombi au woga, mabaza au woga, vachi joina zutuko. Urumende ichitra yaka shandisa mkana yoyo kuti iite so kuti ili kuda kuvanduza safety ya wani mkufamba. Asi iti zanga sitanga chisiri chokwati. Yanga ili nyaya kuti urumende ino isarujowa muta kare dose so kufambisa kuti iyo ikukwanisa kunge ichishandisa mkana we muta zalano kuita business la urumende. Iza ziko nukushanda nekuti urumende yacho aina mari ya kusupawa ni yao. Saka wajiji wanu waka wabuda mshurongwa ichocho wanu waka sarabas na zokufambisa urumeni noba ya taka kuchinye eba manji kutatenga mabazi 50, tatenga mabazi 100, tatenga mabazi 500, mabazi acho haako ase azishandi zokuwa ne monopoli nekuti taamune ino the free market economy maprizes anofandra kukukizana
ndozo kwa mwuri wa chukwinya regaiti nguye kuna wazikiti munoti ni dambu zikoreshu kufambisa pamoche nina mashu kwa taurwa na honorable chukwinya
kuma jumba kande miri nyaya ilipo kwa nyaya kwa kutu sibati asisho na kuti kwa nguwa ya COVID lockdown ya yaka pasushikuwa mkana ukungi itu mkatika nyaya zende transport sector yedu mzitabu kwa panyaya yuku batu kwa kumandu sakarurama niwa ya ubarita makomita omnibus atunahona kwa wani nambu tukuri kusechi kwa kupiru wa kunyikizu kwa kumandu kazi ni ukusheka kwa kuziru kumandu kazi umumai kuri wama amba utare hito kwenda umakuta nezo kutu uzwa kari kwa wano kuchinja chinja komitengo nezo kufamisa na asika na umangwana ilo kuti ya inge tripa kubatua ya kumpunikizwa ni makomita omnibus the government program by hiri papo it was very genuine and it was the ground based on the fact ya kuti wano wanofana lakua na service ya transport hiri papo bakuru mende yao ya waka saruta inge ilipo in 2018 uye iluktuonga ayapazwara nasi every week there were number buses ayapinda munu Zimbabwe from Belarus and from other sources achipinda achimaona chitakizwa achipinda mimi kwa kwa mbatawuza akasia rasiana ene nanarasuru mabazi wacho iwaya ari mumumi kwa kwa ikumaona ikumashandisa yes nazo vuraka economy after COVID atinga expect mabazi haya kwa nise kuita match up the demand
vati kwinya takanzwa urumende ichiita ura kuti yatora matano ekuti mabazi anenge amboenda kune mamwe maguta aye paanodzoka obva achibatsira kutakura vanhu kurerutsa ndima munoti ine matano iwayo
danho iroro harishandi mukoma jonga izva zvinoreva ndezvekuti bazi rezupko riri kubva kuburuwayo ririkusvika muHarare kuma10 kana kuma11 mangwanani anenge oenda masikati raakuda kudzokera zvakare kuburuwayo kuma2 kana kuma3 transport iri kunesa pane anonzi mapeak hours kubva na6 makuseni kusvika na8 o'clock makuseni kubva na4 zvarovira kusvika na6 zvarovira ndonguva dzoda kufamba vanhu kuya kumabasa nekudzokera kumabasa saka chango mukazadza mazuko palanch haana zvaanobatsira vanhu vanenge vari kumabasa kwavo vanenge vari kumahofisi kwavo saka zvinoreva kuti hurumende iri kubvuma dambudziko asi haisi kukwanisa kupa solution inoenderana nedambudziko
vadzikiti munoti
mashoko arutaurwa navachikwinya vari kutaura zvavo but vachingataridze kuti sazomboita kuti makombi iwayo anga achipiswa mugwagwa even maassociations vacho ari payone it was my issue of pricing iwayo vakutaura maprice controls iwayo in the first place maprice controls akasitadza kushanda kunyaya dzetransport kubva kubva mazuva iwayo paine matransport association saka now we are saying kuti it's better for us as a government to offer the alternative transport kune vanhu kaizvati vanhu vanorilaya nezvepublic mode of transport inenge ichibva muhurumende yavo yavakasaruta kunge ichivatungamirira saka pari zvino izvi tichi iri kuzvipwanyarira hatingatotaura nezvayo inyaya yematarget nekuti vanhu vanga vari kungoshanda towards matarget kana tingabata target bazi ropako kana tichikombisha unopakwa kuseri kwomuti even iri peak hour munhu tunogara zvake ati epos ndabata target yangu yenhasi yandakesha mari yangu those the biggest core problem iriko kuzvipo as we speak which needs to be rectified as soon as is possible.
Chikwinya imi sebato reccc zvii zvamuri kukurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa matambudziko
chokutanga tinokurudzira kuti hurumende ivhu kure mikano yema business sikiri imbo chakaitisa kuti Zimbabwe is open for business mukano yema business zinoreva kuti vanhu vane makombi avo vanhu vane motokari dzavo dzatendekwa neministry of transport ngavabvumidze kutakura vanhu iyoyo zvupo yacho kana ine mabhazi ayakatenga sekutaura kwairi kuita kuti takatenga mabhazi kuberulas atinongoona patv asitingamaoni murod ngaiuye ikompite nevanhu because our constitution allows for a free market economy it is based on demand and supply
vadzikiti zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kugadzirisa matambudziko aya
zvandingakurudzira kuti zviitwe ndezvekuti zvipo should set the house in order ndochekutanga terms of timetable yemabhasis and abolish system yavari kuita yematarget by the end of the day. Second thing again is that yes, we might be able to give a short term solution, but in the long term, it is the duty of government to provide transport to its own people through an efficient, cheap public system. We encourage unity in and patriotism. Because we are going to have to do that, 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 we are going to